Mutongo wedare iri, Justice Martin Makonese, vakarasa chikumbiro chechimbi-chimbi ichi, icho chaiva chaitwa naCharles Thomas, pamwe chete nesangano reIbechu rikaZulu, vakatiwo vabhadhare mari dzose dzine chekuita nenyaya iyi mumutongo wavakapa nezuro. VaThomas, avo vanoti vakatotyo panguva yeguguru hundi, vaiva doma mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, kurukota rezvemukati menyika vaKazembe Kazembe, neNational Peace and Reconciliation Commission, pamwe nasachigaro wayo vaSelo Nare, sevanhu vane chekuita nenyaya iyi. VaThomas vaiti hurumende haifaniri kutungamira mukuigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa panguva yeguguru hundi, nekuti vamwe vakuru vakuru vehurumende vane chekuita nenyaya iyi. Vaitwo kutungamira kwehurumende mukuvigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa paguguru hundi kwaizokanganisa umbowo hwekubudisa pachena kuti vanhu ava vakaurayiwa sei. Mumutongo wavo, Justice Makonese vakati nyaya yeguguru hundi inyaya inobaya mwoyo yevakawanda munyika, saka inofanirwa kubatwa zvakanaka nematanho anoita kuti igadziriswe murunyararo kuchiteedzerwa mitemo yenyika. Vakati vaThomas nevamwe vavo vaiva vamhanyira kukwira kudare vasina kumboedza kugadzirisa nhunha dzavo neMPRC iyo yakatarwa nemutemo kuti igadzirise nyaya dzakadai. Justice Makonese vakati vanhu havafanirwe kungokwira kudare pasina zvikonzero zvakasimba. Rimwe remagweta ainge akamirira NPRC vamaclain Mahaso vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Kubvira pekutanga aiva maonero edu ekuti vaifanirwa kunge vakauya nekuNational Peace and Reconciliation Commission first, then nhunha dzavo dzaiongororwa dzogadziriswa. Manjero vakangomanya kudare. Zvinova izvo zvataurwa nekoti kuti vaifanirwa kunge vakatanga vakadarika nekucommission. Saka tinogamuchira chaizvo mutongo uyu ende tinovimba kuti tichakurudzira vamwewo vanenge vapinda munyaya dzakadai kuti vafollowe procedure kana kuti gwara rinenge rakatarwa neconstitution yenyika.
Munyari wesangano reIbechu rikaZulu Vamposofuzwayo vati vange vasati vaona mutongo uyu asi vati vanogutsikana kuti dare raburitsa pachena kuti NPRC ndiyo inofanirwa kutungamira panyaya yekuigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa panguva yeguguru hundi kwete hurumende.
Hurumende haingalidi nyaya iyoyo because ndiyo yakaponda vanhu kumandebere. That's why vanhu veZimbabwe vati vanota independent commission which is the NPRC. Tota kuti nyaya iyo itungamire neindependent commission so that victims might have confidence in the process.
Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum uye vari gweta vamusakika vati nyaya yeguguru hundi inyaya yakakosha zvikuru inofanirwa kugadzirisa nenzira inofadza hama dzevakaurayiwa navose vakabatwa nenyaya iyi.
Zvakakosha kuti executive vasawanikwe vachimhanya kuda kugadzirisa nyaya yeguguru hundi zvisirizvo. Inyaya yekuti avo vakashayikirwa neavo vakasurviva nguva iyoyi vange vari pakati pekugadziriswa kwenyaya iyoyi. Zvakakosha kuti mastakeholders ese, angave maindependent commission, ingave National Peace and Reconciliation Commission, angava masangano akazvimiririra maNGO, vange vachikwanisa kunge vachikonsultwa avo uye vachidecida kuti process dzinofamba sei. Nyaya yemaexhumation dzakanyanya kukosha zvekare nenyaya yekuti hatingangonoti vanhu vacherwe vachivigwa patsva pasina kuitika zvimwe zvinofanira kuitika, nekuti zvakakosha kuti panenge pachicherwa vanhu pange pachitariswa zvekare forensic evidence yekuti zvinhu izvi zvakaitika riini, vanhu ava vangangove vakafa sei uye vanhu ava ndaanani.
Pane vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa panguva iyi pakati pemakore a1983 na1987 mumatunhu ematevereland nemidlands nechikwata chemauto chainzi 5th Brigade. Vamunangagwa vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe vari mutungamiri wehurumende. Vamwe vanoti hurumende inofanirwa kukumbira ruregerero uye vakauraya vanhu ava votongwa kuitira kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi. Asi hurumende haisati yakumbirira ruregerero kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.